mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 gumiguru 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Ya nyika dzakawanda hadzisi kupisa uyu mutemo unokukurumidza. But tiri kuona kuti pamakore atipfuurei pari kuita progress yekuti nyika dzimwe dzakaita seyatinati Chad dzakaita sana Sierra Leone vana Central Africa nana Equatorial Guinea dzakajoinawo pakubvisa death penalty.
Uwandu hwenyika dzava kurega kutongera vanhu rufu huri kukwira pasi rose. Hurumende inoti vatori venhau vanofanira kusiyiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka.
Dzingava mhuri dzekwaenda mwana kana kuti kwaanenge anoroorwa kana kuti mhuri ye mbavha vese vanenge vachikwana kwana pamhosva iri maringe nekuroorwa kana kuti kurodzwa kwemwana iyeye. Saka ikoko pacha izvozvo zvega pachazvo tingangoti kuchengetedzwa kwemwana kwemhando iri pamusoro.
Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti rave kufara kuti mutemo wava kusunga mhuri dzinoreresana vana vasati vabva zero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro 10 gumiguru rakanga riri zuva rekuzivisa kuti kutongera vanhu rufu hakuna kunaka kana kuti World Day Against Death Penalty. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 2003 nesangano rinorwira kuti kutongera vanhu rufu kumiswe World Coalition Against the Death Penalty. Pari zvino nyika dzinoita zana negumi nemakumi mashanu dzava nemitemo inorambidza kutongera vanhu rufu. Mumakore gumi apfuura nyika makumi maviri neshanu hadzina kutongera vanhu rufu uye Zimbabwe ndeimwe yenyika idzi. Pari zvino nyika makumi mashanu nenhatu dzichine mutemo unobvumidza kutongera vanhu rufu. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti ongororo dziripo dzinoratidza kuti kutongera vanhu rufu hakuna zvakunobatsira, vachiti izvi zvinokonzera veruzhinji kuti vaone sekuti kufa kwemunhu chinhu chidiki.
Nyaya yekutongera vanhu kufa inyaya inonetsa ende inyaya yekuti hatione senge ichiri nenzvimbo mucivilized world yatakurarama ino because kuuraya kurimo pachirungu yatikati retributive and zvinokonzera kuti society edu iona senge kungofa kwemunhu kunongoitika manga manga. Saka inyaya yekuuraya nokuti munhu atongerwa mhosva inyaya yatinoona senge inofanirwa kuve isingaitiki munguva yatikurarama iko zvino.
Sei nyika zhinji dzisati dzapindawo chibvumirano chokumisa kuurawa kwevanhu kana kuti death penalty?
Ya nyika dzakawanda hadzisi kupisa uyu mutemo unokukurumidza. But tiri kuona kuti pamakore atipfuurei pari kuita progress yekuti nyika dzimwe dzakaita seyatinati Chad dzakaita sana Sierra Leone vana Central Africa nana Equatorial Guinea dzakajoinawo pakubvisa death penalty of which zvunhu zvatinoona kuti zviri progressive nokuti iko zvino tichitarisa nyika dzati dzabvisa death penalty dzinosvika ku 110 inova iri progress nangwa hazvo uye zvichiita senge kunonoka.
Ngatimbotarisai kuZimbabwe. Chii chamungatiudza pamusoro penyaya yedeath penalty muZimbabwe?
Ya, muZimbabwe death penalty ichiripo ende mupfumiro remutemo inoita senge isina kubviswa. But tave nenguva yakati ko tisati taona vanhu vachiurawa kuZimbabwe. Tinoona zvekare kuti mutungamiri aripo iko zvino vachemasi kunangagwa inyayawo yavakange vachitaura kwakaikampena kuti zvinhu zvokuti Zimbabwe ichaonekwawo ichipinda muchirangano chokubvisa death penalty. But pari zvino hapana chari chaitwa. But notaura kuti muZimbabwe itopic iri kutaurwa and zvinoita senge zvinokwanisa kuitika munguva pfupfupi kana hurumende yakaitawo serious nekuona kuti yananganisa mutemo yemuZimbabwe neinternational law.
Munoti kumunhu anenge aurayirwa hama yake nenzira yakanyanya kuipa, pane zvamungamutaurira munhu wakadai?
Iya, zvinhu zviri unfortunate, zvisina kunaka kuti munhu aexperience hama dzake dzichiurawa nemunhu uyezve munhu acho achizongozoonekwa zvekare achirarama ariye. But nyaya iripo pakuapurisha death penalty inyaya yekuti iko kuuraya zvekare munhu yeye anenge auraya, hapana zvazvinobatsira tichitarisa statistics kana kuti itrend yacho. Tichiringoona kuti vanhu vanonzi mamedjaras aya vachiringowanda kana kuti vanonzi marepist kana varingowanda, zvinotaridza kuti society yatakurarama yakuda kuti tichitarisa dzimwe nzira dzekureforma vanhu vakadai so varimo muchitoronge imomo. Kutongerwa yatingati life imprisonment andinoona senge it's punishment enough nekuti munhu ararame achizvitongesa ega mupfungwa ari mumukiri imomo. Futi tichitarisawo zvekare even bible redu harikurudziriwo an eye for an eye. Saka zvinhu zvatinoti in a civilized world yatakurarama mazuva ano zvakuda kuti tichifungisisa kuti death penalty inotibatsira here kana kuti takufanga kutarisa kuti society ingabatsirikana sei nekureforma vanhu vakadaiso.
Avo vange vari Nyanzvi mune zvekurwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7.
Vahwande nyaya yokutemera vamwe mutongo worufu yakaoma uye inotyisa. Inini semunhu wechitendero chechikristu tinoona kuti pabhuku ramavambo Genesis 9 pandima 5 panotaura ipo kuti pamagumo Mwari vanovaivo muridzi woupenyu vachada kuti umwe nomumwe ape nhoroondo kana kuti an account of their life or of any human being's life. Kana vanodeura ropa kunodiwa an account nokuti muridzi woupenyu ndiMwari. Masiviri angu ndovane mvumo yokupa nokutora upenyu. Kuti mumwe munhu atongere mumwe munhu upenyu agouraya mumwe munhu kwandiri ini hazvinyatsondiitira zvakanaka. Anongovawo mafungiro angu aya maererano netsika namagariro avanhu vandakakura nawo uye maererano nechitendero. Vamwe vanga vahaona maonero akasiyana asi ini pachangu kutongera vamwe rufu yatinoti death penalty kirai tingozvisiyira kumusiki nokuti isu savanhu hatina munhu anogona kusika mumwe munhu. Saka kuti ungoparadza upenyu just like that ini zvinondiremera.
Avo vange vari Nyanzvi mune zveutano hwepfungwa kana kuti mental health Dr. Gadziro Gweperere vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Hurumende inoti vatori venhau vanofanira kusiiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka. Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa mutori wenhau Godwin Mangulia nenhengo dzezanu PF nemugovera. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 vari kukadoma kuti havazi kufara nekurohwa kwakaitwa Mangunjika paaita basa rake nemugovera. Mangunjika akarohwa nevarume vaive pamusangano wezanu PF mumusha wekuwadzana muHarare, uko kwaitwa sarudzo dzenhengo dzekomiti yepamusorosoro muzanu PF yeCentral Committee. Amai Mutsvangwa vati hurumende haifare kana vatori venhau vachishungurudzwa sezvakaitwa Mangunjika. Vanhu vakarwisa Mangunjika vakadzimawo zvose zvavo mufoni dzake mbiri.
Ini ndinobatikana zvikuru nekuchengetedza vatapi venhau vedu seMinistry of Information, Publicity and Broadcasting Services. Munoona zuva nenguva tichisangana nevatinoti mastakeholders edu vari mumedia kuti titaure nyaya dzekuchengetedza pamajournalist edu pavanenge vachibata basa ravo. Naizvozvo apa panyaya yamuri kundibvunza inyaya yandinofunga kuti ichiri kumapurisa. Iniwo ndakamirirawo kuti ndipiwewo nyaya yacho kana yobva ikoko ndigonzwisisa kuti chii chakaitika.
Mangunjika anoti vanhu vakamurwisa vaiti havadi kuona Studio 7 nekuti haifariri zanu PF. Asati arwiswa, Mangunjika akanga aita hurukuro nenhengo yezanu PF vaGilbert Dzikiti pamusangano uyu. Kurohwa kwaMangunjika kwashorwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi. Zvichakadai, sangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau munyika reMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe riri kushorawo zvakaitika kuna Mangunjika. Mukuru wesangano iri vatavani moyo vati kurohwa kwakaitwa Mangunjika kunoratidza kuti vatori venhau vanogona kunge vari parumananzombe pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Nguva dzatiri kupinda inguva dzinoda kuti vanhu vose vanoita nezvekutakwa kwenhau vabatirane pamwe chete, kubva kumapurisa, bazi rekupepetwa kwemashoko, Zimbabwe Media Commission, vatibetsere kuchengetedza runyararo nekuitira kuti vatape nhau vaite basa ravo zvisina kumbunyikidzwa mukati.
Vamoyo vakurudzirwa mapato ezvimatongerwo enyika, mapurisa pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu kuti vaite chirwirangwe kuona kuti vatori venhau vaita basa ravo vakasununguka zvikuru sei pamberi pesarudzo. Vamoyo vati basa revatori venhau rinoita kuti veruzhinji vapinde musarudzo vaine ruzivo rwezvinenge zvichiitika munyika, nokudaro vanofanira kunge vakachengetedzeka panguva yavanenge vari pabasa.
Semisa Zimbabwe toramba chikomekedzera vose zvavo zvikuru samapato ematongerwo enyika kuti kana pakashayikwa vanotapa nhau dzavo, vanhu veZimbabwe havagoni kuita sarudzo dzekuti vatore kuti achavamirira ndiani, zvichibva pazviga zvakasimba zvatinoti iyo informed decision making pachirungu. Saka tokurudzira zvikurusa kuti vatape nhau vapiwe mukana wekuferefeta nekupepeta nhau dzinoitika mapato ezvematongerwo enyika kusimbisa donzvo rekuti vanhu veZimbabwe vaite sarudzo dzakapajekerere.
Mangunjika haana kukwanisa kuita basa rake nhasi sezvo aenda kunoongororwa nanachiremba, asi Mangunjika anoti acharamba achiita basa rake.
Aka akasike kutanga ndichirohwa kana kuvhiringidzwa ndiri pabasa. Munorangarira gore ratakamborohwa tiri papress conference tikatorerwa marekodha, vamwe vakapusirwa makamera. Asi izvi handizvo zvingaita kuti ndinge ndichirega kuita basa rangu. Ndicharamba ndichiita basa rangu, asi shure yangu iri yekuti vatori venhau ini nevamwe vanoshandawo kumama organization akasiyana siyana vanofanira kunge vachibvumidzwa vachiita basa ravo, zvikuru sei kana vachinge vaine mvumo iyoyo yokuita basa iroro vaine makadhi avo kubva kuZimbabwe Media Commission. So tingangoti hazard of the profession, but ndicharamba ndichiindira mberi nebasa rangu.
Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kuti tinzwe kuti mapurisa asvika papi nekuferefeta kurohwa kwaMangunjika, asi mumwe mupurisa wepakamba yekuwadzana asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, atenda kuti nyaya iyi yakamhanharwa pakamba yavo pasi peRRB nhamba inoti 530-3763. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Panao resumelive.com rinoti vanhu gumi vakafa nezuro mushure mekufema utsi pavakange vachedza kudzimura moto pane rimwe purazi reEsigodini kuMatebeleland South. Zvinonzi mapurisa akasheedzwa papurazi rinozivikanwa seLot 43 Essexville pachko nechikoro cheFalcon College mushure mevanhu vazhinji vanzi vari kukundwa nemoto. Sangano rinorwira kodzero nekuchengetedza kwevana reJustice for Children rinoti rava kukwanisa kupemberera zuva reInternational Day for the Child rakasununguka pamusoro pemitemo yakadzikwa inochengetedza vana. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaJohn Musanga vaudza Studio 7 kuti iko zvino pava nemutemo wakaita wakati tasa uye unobatawo avo vanobatsira mukurororeswa kwevana vasati vabva zera. Vamusanga vati mhuri mbiri dzinoti kwabva mwana musikana nemhuri dzekwaanoenda dzose dzinobatwa nemhosva yokurororesa mwanasikana asati abva zero. Vachiti izvi zvichabatsira zvikuru mukudzikisa nekumisa kurororeswa kwevanasikana vadiki. Tabata vamusanga kuti tinzwe maonero esangano reJustice for Children.
Nyika yese pairi kupemberera zuva guru remwanasikana ratinoti International Day of the Girl Child. SeZimbabwe and also seJustice for Children in particular tiri kupembererawo mutemo wedu mutsva une chekuita newanano watinoti Marriages Act. So mutemo uyu waunza kuchengetedzwa kwakanaka kana kuti kwemhando yakanaka kana kuti kwemhando yepamusoro kwemwanasikana kubudikidza nekurambidza kana kuti kubvisa kuwanikwa kwevana kana kuti kuwanana kwevana kana kuti kuwanikwa kwevana either mukomana kana kuti angava musikana.
Saka vamusanga chii chamuri kuona apa? Zvinorevei
zvakureva kuti pari zvino taane mutemo uri straight kana kuti wakanyatsoti chechetere unorambidza kurodzwa kwevana angava mukomana angava musikana uyo wandati ndiwo unonzi Marriages Act.
Saka takatarisa mubasa renyu nevanasikana mutemo uyu chii chawaita vamusanga?
Mutemo uyu zvawaita kuti tizoti unonyanya kuchengetedza mwanasikana ndezvekuti parizvinezvi waakusungawo vanhu vanenge vachibatsiridza kana kuti vangava vachibatsiridza even kunyengetedza vangava vachiziya nezvekuroorwa kwemwana vachizopinda mukati mazvo dzingava mhuri dzekwaenda mwana kana kuti kwaanenge anoroorwa kana kuti mhuri yepaabva vese vanenge vachikwana kwana pamhosva iri maringe nekuroorwa kana kuti kurozwa kwemwana iyeye. Saka ikoko izvozvo zvega pachazvo tingangoti kuchengetedzwa kwemwana kwemhando iri pamusoro nekuti zvazvinoita ndezvekuti pari zvino zvaakutorevawo kuti isusu sevabereki isusu even senharaunda hatichasii mwana achiroorwa kana kuti kuroodza vana nemhaka yekuti tinenge takukwanisawo kusungwa nemutemo kana tikaonekwa tiri mukati mwekuwanikwa kwevana. Zvakare pamusoro pazvo panewo nyaya yekuti even kune vanoroodza vana like atingati mamarriage officers vanosungirirwawo zvakanyanya kuti vachengetedze vana vasapinde muwanano kubudikidza number 1 nekurambidzwa kuroodzwa kwevana. Asiwo kana kuri kuti pane zvinenge zvaitika kuti vazoroodza mwana uyu mutemo wako vasungwawo zvakare kuti vanenge varoodza mwana zvinopokana nemutemo wedu weMarriages Act uyu. And then vanosungirirwawo zvakare kana pavanenge vachida kupinda muwanano kuti vaburitse yatingati proof yekuratidza kuti vakura sei vanhu vanenge vachida kupinda muwanano vakura sei saka sokuti mukomana nemusikana vachida kuroorana vanofanira kuburitsa magwaro anoratidza kuti vanhu ava ndivanani uye kuti vakura sei so izvozvo pachazvo itoriwo imwe nzira iri kushandiswa kuchengetedza vana kuti vasapinde muwanano nokuti panguva yatinoona kuti aiwa vanhu varoda kuwanana ava vana vadiki zvaakureva kuti havachakwanisa kuenda kupinda muwanano taakutozvirambidza taakutozvistopa kana taatidawo vachatisa hatichakwanisi kuvachatisa nokuti tatoona kuti vana ava vanenge vachiri vana vadiki
saka sangano renyu reJustice for Children rinoti nezuva rokupemberera zuva revana iri
so ndingangoti muchidimbu tiri kupembera kuuya kwemutemo mutsva mutemo unochengetedza vana vese mukomana nemusikana asi ndirikuti nekuti makore atabva mazhinji kumashure mwanasikana ndiye akanga akanyanyoudzvanywa nenyaya dzekuroodzwa tinoti makorokoto kune Zimbabwe nekuti nyaya dzemachild marriage idzi tinovimba kuti dzichapera kubudikidza nemutemo wedu watiri kuona semutemo wakanaka unochengetedza vana vedu vechisikana
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vari parunhare kuHarare neStudio 7 tombotarisa zvi mumapepanhau anhasi Newsday rinoti mapurisa nezuro vakaenda mudzimba vachisunga vatsigiri veCitizens Coalition for Change nevatsigiri veZANU-PF avo vanonzi vanga vachikonzera mhirizhonga pamusika wemupedzanhamo muHarare vachinzi vairwisana nematombo vachirwira nzvimbo dzekutengesera muNewsday makare ongororo yanga ichiitwa nebazi reparamende Republic Accounts Committee pamusoro penyaya yokutengwa kwemalaptops nemakombiyuta kwakamiswa nezuro nekuti panga pasina nhengo dzakakwana kuti musangano wekuongorora uyu uende mberi yave nguva yenyu vateereri yekuzokutaurira mega zvamunofunga
Tanga ndinorwadziwa zvikuru nemutoro wenhau wedu uyo akarohwa weStudio 7 pamangudya tine urombo hukuru chaizvo indini nyaya ndoda kubvunza kuna mai muchangwa kuti mai muchangwa vari kuita sokuti vari kushamisika vaita sokuti vari kurwadziwa zvikuru nokurohwa kwaitwa mutoro wenhau chinhu chokuti mai muchangwa dai vachitobuda vachitotaura kututi ndiri kutoda kuti tichitonzwa kuti vanhu vakarova mutoro wenhau vasungwa mapurisa itai basa renyu ndoshamiswa futi zvinoyo mukuru wamapurisa vaponya tovatora kuti vavasinga vari kunzi vavasidaira munhare mbozha yavo zvinongoratidza zvoga zvinongori pachena kuti vanezanupeivha havasungwa ichangopera yakadaro nyaya iyi havambosungwa havabatwa havaitwisi ndo basa ravo ndo unhu hwavo havadi kuona munhu anenge achitaura chokwadi zvakafanana mukomana wechidiki vamusengeza ndeve ZANU-PF vakada kutaura chokwadi kuti zvamuri kuita muZANU-PF hazviiti izvi havo vakunopisirwa mumba yavo vaipisirwe chimba ndokugona here kunopisa imba ikoko ndokuvanyararidza here zvino vakauraya havaurayi nyika yose chira vakaita sei chivakarova chivakavhara majera avhari nyika avabvhari nyika yose ZANU-PF haichadiwi nezviripo
zvinonyoshu pamaposto ndechekuti anofarira hurumende nenyaya yekuti anenge achida kuti asazosungwa pakutore tumaunder age aya saka itsobvious hapana zvaakatongoita uyu
vanoita chirongwa chelive talk munombotifonerawo isisi tiri kusouth africa tinonzwa kurwadziwa kana uyo anozvinzidzo kutamba masa achiramba achitaura nenyaya yekuti masanctions vari kuona masanctions akaiswa ari kubva kunze kwana America neBritain ko masanctions ari kuiswa neZANU PF over on the population of Zimbabwe haasi kuonekwa Why is it that one of me who could quit meetings for one of the opposition? After my sanctions, one Wangani Wakaurawa, Ninia opposition. After my sanctions, the media. After my sanctions, selective application of the law in a situation where some people are detained and denied bail for the same offenses that others are being allowed to go scot-free or are allowed to get bail. Asri ma sanctions in your
Yeah, man, good guy, you know what this guy is. Don't you get a tip or a mayo equity? But up in a one row, ah, but he bad one of common intelligence. Rasian as far as I know, I see. This was Asia. A woman intelligence, those Congona common intelligence writers women, Dunanga, and his unfair father didn't speak the city. They would know the one who took quite no taking with a took one. He said she do take a tower or what up here now. Bane and this as a chemos, a document, what a tower leader with the window, I told up with the two with the tolas of fat. Mwende sasichomo zedu mwodzo safuti mwotipa mingu ule mwatape na ndo basari nina mpikiti asika na mpikiti mungu ita basa maakuro kwa futi istikita risura kuti isusa atinga zare tikenda kufunja mtu esete ita risura kuti mingi mga mili wedu iso yuzi kero ungo mtapiwe na u choro baba wande choro mkoma lesi choro tetema vichoro ani aka uya mno mzimbabwe katanga kutora na umno mzimbabwe Ano toro wa anto zingiri wa nina ya kutino zikawa kutisikido sile ino tawa chokwari ino mirane kodzero zivani ino koshesa wani ndoni na wea muno meterwa yeo moto nzimuruwe opposition asi muno enza nikanyaya kana tripu siya italiaya muno teora nyeyezo wakaya nzana kana zanukesa italiaya muno teora nyeyezo wakaya nzana asi muno zimlebi ila mwore nikana nyeyezo nikyo nina ya kutino tawa chokwari kala mdaka urawa muto urawa
Kwa zwa pa studio 7 muri kutaura na Dzo Dube ya inde aine ile pa kutaura muri kutaura kwangu le kuna kwangu pamwera ne kurwa kwangu vanhu zvano kuifunguva ino yemutimo wavo vanotorowa vanhu ndinotorangarira nhasi chaiko chaiko ndandambotoisa ndakaita profile pafoni pangu kungozivisawo vari kuzimbabwe ndakaita profile pafoni pangu rachamisa nditi chamisa cc pakaikwa zvima cc zvezvia ndakaidzwa nemanext door akawanda vari kumusha wakuuiri zvanotamba uchiite kwete zvinhu zvenhema zvinhu zvandikutaura zvatika nhasi kudzamana sepa zvichinja profile ndaona kuti ndikapondegwa mudzima yekumushoko nechikonzero chekuti nguva tikunda ino zanupf zvekuivangudzi yakarohwa ndiyo vanhu vava vakatorwa zanupf munyoro wamunhu ngaasungwe tione ndichokwadi chavari kuita hapana unosungwa saka ndiudze tobhiliva sei kuti hakuna munhu anotumwa naivo ndiyo vari kutumwa naurova vanhu tisanyara vanhu vazhinji chapo chapo vanyara muzimbabwe nekuchida munyika dzevamwe vanhu kwangoonekwa zvekudei mushona ikozvinonzi musouth africa wakuti mashona kwangoonekwa chikristu chimashona mashona ndiyo zita riri pamusoro iyoyo ari paimba kuda muchova kudawo mapurezidendi munyuwani tanyara nezvinhuwani toda kuti zvinhu zvichinje kuti kwanise kuona kuti nyika yedu ichichotambikawo vakateerera ndoi ndatinorejista dhisemba ndatinorejista kumusha
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi uwandu hwenyika dzava kurega kutongera vanhu rufu huri kukwira pasi rose hurumende inoti vatori venhau vanofanira kusiyiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka sangano rinorwira kodzero dzevana rejustice for children rinoti rava kufara kuti mutemo wakasunga mhuri dzinororesa vana vasati vabva zero tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tarunoka Wande ndichikusiyai muri maoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeisindepele